manera kana kamuri yeZimbabwe.
Iratiri mu Washington DC. Lingani chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechipiri kukadzi 11 2020. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri mu Washington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Week 74, week 2, 71, week 3, 79, week 4, 85, in total 309. Vakafa can confirm Zimba with 3 kids from different families.
Vanhu vakawanda vanorumwa nembwa dzine zvimbwa mupengo kumashanaland west.
Kwatumirwa chikopokopo chokuti chinobatsira kuti vavo vanga vari mumakomo vevari panzvimbo dzinoratidza kuti vari kushaya mvura kuti vatorwe vaindiswe panzvimbo dzinenge dziri sefi. So far ndozvandozati ndozvaitika. Chikafu ndofunga vari kubatsirana pano nepapapa nehama neshamwari hatisati tawana any formal assistance in terms of chikafu kubva kumasangano akasiyana siyana.
Mhuri dzanga dzavharirwa nemafashamu emvura kubhinga dzinotakurwa nechikopokopo chemauto dzichiendeswa kunzvimbo yakakwirira. Dambudziko rekushayikwa kwehupfu munyika roramba richinesa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mhuri dzanga dzakavharirwa nemafashamu emvura kunzungwale mudunhu rebhinga kumatevereland north dzinonzi dzanunurwa mushure mekutakurwa nechikopokopo chemauto dzichiendeswa kunzvimbo yakasununguka. Mumiriri webhinga north muparamende vaprince dziwe kwesuwanda vanoti pari zvino vari kugutsikana nemashandiro emapoka ose ari kubatsira mudunhu mavo kuona kuti mhuri dzakawirwa nedambudziko iri dzabatsirwa nezvekudya zvekupfeka pamwe nepekugara. Bazi rezvekutongwa kwematunhu rinonzi raburitsawo gwaro richiti mhuri dzinodarika 21 dzanga dzakavharirwa nemvura pamwe nedzimwe 11 dzabatsirwa kusvitswa kwakachengetedzeka. Gwaro iri rinonzi riri kuti boka reCivil Protection Unit ratumirawo matende zana pamwe nemagumbeze kubhinga uye maute emuchadenga atumirawo zvikopokopo zviviri zviri kubatsira vakawirwa nedambudziko. Mafashamu aya anotevera mvura inonzi yakanaya zvakanyanya kubva nemusi wechishanu svondo rapera izvo zvakasiya nzizi ina dzinoti Sibwambwa, Sikanda namapande nemanyenyengwa dzafashukira. Ngatinzwe hurukuro yataita navadhuve kwesuwanda pamusoro penyaya iyi.
Pari zvino mvura haichisiri kunaya yamira kunaya mvura but vanhu vakawanda vasati vadzokera kwakune misha yavo nokuti mvura ichakawanda paground. Saka zviri kuitika pari zvino ndezvekuti CTU nemamwe maboka anobatsira akaita sana UNICEF vari kutraya to come to the ground kuti vauye kuzobatsira vanhu vaya vaya vari kugara panze, vanhu vasina chokudya vakatorerwa mbatya nemvura. Saka pari zvino ndozviri kuitika paground.
Rubatsiro rupi rwamuri kuwana izvozvo kana ruri kuwanikwa nevanhu vari iko ikoko?
Chatatanga kuziva ndechekuti kwatumirwa chikopokopo chokuti chinobatsira kuti vavo vanga vari mumakomo vange vari panzvimbo dzinoratidza kuti vari kushaya mvura kuti vatorwe vaindiswe panzvimbo dzinenge dziri sefi. So far ndozvandozati ndozvaitika. Chikafu ndofunga vari kubatsirana pano nepapapa nehama neshamwari hatisati tawana any formal assistance in terms of chikafu kubva kumasangano akasiyana siyana.
Uwandu hwevanhu vakakanganisirwa misha yavo hungasvika kumhuri dzakawanda zvakadii?
Tiri kutarisira kuti mhuri dzinosvika 30 dzichienda kumusoro vakarasikirwa nemisha mukati menzvimbo iyoyo.
Ndeke kutanga here kuti nzvimbo inge ichisangana nemafashamu akadai?
Akadai mafashamu tatanga kumaona gore rino haasati atomboitika kuti asvika pamevhu paasvika parizvo.
Chii chamunofunga kuti chakonzera mafashamu aya?
chakonzera mafashamu ndofunga kuchinja kwemamiriro ekunze mvura yanaya mukati medhinga gore rineri imvura yakawandisa zvatisati tamboona chokutanga but iyo nzvimbo yacho yagara inzvimbo iri panzvimbo pakaita fanga pakarerekera paita fanga pari pasi pasi zvakareri pakati pebhizi zhinji saka izvozvo zvinoita kuti nzizi dziyadziya kana dzazara dzobva dzatanga kunopinda mukati memisha yevanhu
matunhu api kana nzvimbo dzamungataura nemazita kuti nzvimbo dzakati nedzakati ndo dzakakanganiswa
nzvimbo yakakanganiswa yose inzvimbo yaishe Chinagoma nzvimbo yacho iyoyo inosanganisa mavillages akaita seChininga pamwe chete neTsungwali
tichitarisawo rubatsiro rwamuri kuwana muri kugutsikana here nerubatsiro rwauya munzvimbo yenyu kusvika pari zvino
pari zvino tingati vari kufanira kuita zvavanofanira kuita so far vari kuita nenzira yatinoti yakanaka hatina zvakanyanya kuwanda zvatingashoropodza fanika inini pandakarasta kuinda konezuro nhasi ndaswera ndisimo mudunhu racho but mangwana makufendirei ndakutova paground kunoona kuti mabatsirirwo atiri kuita ndiwo here atange takatarisirawo kuti tibatsirwe nenzira iyoyo
vanga vari mumiriri webhinga north muparamende vaprince dubeko sivanda vari parunhare kulupane nestudio 7 chirwere chechimbwa mupengo chinonzi chanetsa mudunhu remashonaland west zvichitevera kufa kwevanhu vashanu mushure mekurumwa nembwa dzine chirwere ichi Nunurai Jena anotipanya inotevera.
Vanhu vanosvika mazana matatu nevapfumbamwe vakarumwa nembwa dzine chirwere ichi mudunhu remashonaland west vanhu vashanu vakafa. Vakafa ava vanoti vaviri muchinhoi uye vatatu kwazvimba kunova kumusha kwevaimbo vemutungamiri wenyika muchakabvu Robert Mugabe. Mukuru anoona nezvekudzivirirwa kwezvirwere mubazi rezveutano mudunhu remashonaland west vagift masocha vanoti vanhu vatatu vakafa kwazvimba vana vechikoro
week 74 week 2 71 week 3 79 week 4 85 in total 309 vakafa I can confirm zvimba we had 3 kids from different families
Vava socha vari kukurudzira vanhu vanochengeta imbwa kuti vadzibaise pachavo sezvo hurumende isina mari yekutenga mishonga uye kuti vanenge varumwa vakurumidze kuenda kuchipatara kunorapwa mukati memaawa makumi manomwe nemaviri kubva panguva yarumwa munhu
but due to limited resources tai tikurudzira kuti vanhu vacontribute vanokwanisa asi vabaise chi imbwa ende munhu kana achinge arumwa nembwa ngaapurumbidze kuenda futi kuti kuchipatara within 72 hours
vamasocha vanoti munhu akatanga kuratidza zviratidzo zvekuti ave nechirwere cherabies kunyange akarapwa haapone zviratidzo zvemunhu ane chirwere chechimbwa mupengo zvinosanganisira kubuda masiriri kana kuti furo kuda kungoruma-ruma zvinhu kutadza kunwa mvura pamwe nekusada kugara pane chiedza
tikati munhu kapa haachakwanisa kana kunwa mvura akanwa mvura chaizvo chaizvo anenge achitoita masake mazino achitoita kudi kana kuteta haakwanisi kana kuti nge vachitarisana funechi nechiedza uyezve vanogona kunge vachiruka machi masiriri ende mazino avo vanhu vanenge vachida kungoruma-ruma kana ari munhu kana anenge achida kurumba kana iri mhuka inenge ichida futi kudi kuruma mazinodaira kuti anenge achivava asi chida kudi kuruma and they are very agitated
vanhu vakawanda vari kukurudzira kurayiwa kwembwa dzinongombeya-mbeya dzisina kuchengetwa asi vamwe vachiti kuuraya imbwa idzi hazvina kunaka nhasi kanzuru yechinhoi bazi rezveutano nebazi rezveutano hwemhuka vaita chirwirange kubayisa imbwa dzose muguta nemutengo wemadhora 10 emabhondi mutauro wekanzuro yechinhoi vatichaona mulauzi vanoti vane urongwa hwekuti kana vapedza kubayisa imbwa dzose dzinenge dzasara dzisina kubayiwa dzichingofamba-famba dzichaurayiwa
kwete hatinenge tisingaurayi imbwa asi tinenge takuzidzizorodza kuti dzisaseimbwa dzisina muridzi hadzina zororo zuva nezuva dzinenge dzichifamba saka tinenge takuzizorodza
Izvo zvinotsigirwa nemumwe mugari wemuchinoi vaPearson Ndoro avo vakarumirwa mwana wavo nembwa yakabayiwa vanoti imbwa dzose dzisingazivikanwe kuti dzine chirwere here kana kuti kwete dzinenge dzichingofamba famba mumigwagwa ngadziurayiwe.
Asi dzisingazokuda kumakona ngadzibatsinge dzabatsa zokuxeno dzidzinoiivanhuvanotsigiraaotengaiaichigomoke.
Asi mumwe muchengeti wembwa vapanashe ngandu vanoti kanzuro haifanirwe kungouraya imbwa asi kuti vanofanirwa kutsvaga vanodzida pamusika kana kuti auction.
Komedi yangu yekuti like hatifane kuurayiwa sekudaro but tinofanira kuti at least vanofanisa a law on something like a compromise.
Ongororo yaitwa neStudio 7 inoratidza kuti kurapa chirwere cherabies zvinotora madhora zviuru zviviri nemadhora zana sezvo munhu achifanirwa kubayiwa katatu jekiseni rimwe chete richiita madhora mazana manomwe emabond kana RTGS. Hurumende inoti haina mishonga yekurapa chirwere ichi muzvipatara zvayo nemakiriniki. Dunhu reMashonaland West rinogara rakavhiringwa nechirwere ichi nguva dzose. Mugore ra2013 vanhu gumi nevasere vakafa nechirwere ichi mushure mekurumwa nembwa dzaive nechirwere chechimbwamupengo. Pavanhu vakafa ava mugore iri vanhu gumi vaiva vekwazvimba. Pagore rega rega vanhu vanodarika makumi mashanu ezviuru vanofa nechirwere ichi pasi rose zvikuru munyika dzekuAfrica neAsia. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Rangano rinomirira vanogaya upfu reGrain Millers Association of Zimbabwe rinoti dambudziko rekushayikwa kwehupfu hwakachipa riri kukonzerwa nekuti Grain Marketing Board kana kuti GMB iri kutadza kuendesa chibage chakakwana kumakambani anogaya upfu, uye dambudziko iri rinogona kupera chete kana makambani aya akabvumidzwa kugaya chibage chaari kutenga ega kubva kunze kwenyika nemari iri pamusoro peyakatarwa nehurumende. Godwin Manguza anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura mushure memusangano waitwa nesangano reNational Business Council of Zimbabwe, Sachigaro weGimas vatafadzwa musarara vati dzimwe nhengo dzesangano ravo dzakatotanga kutenga chibage kubva kunze kwenyika dzichishandisa mari dzadzo. Izvi zvinotevera mvumo yakapiwa vanhu nemakambani nemari dzavo kutenga chibage negorosi kubva kunze kwenyika muna zvitago rerapfuura, asi vati nhengo dzesangano ravo hadzikwanisi kugaya nekutengesa hupfu dzichitengesa nemutengo wakatarwa nehurumende sezvo hurumende yakavimbisa kuti yaizova pachibage chekuti vagaye hupfu hweroller mill vachitengesa nemutengo uri pasi.
Tine urongwa hwekuti kana magwara takaturira kuhurumende kuti vange vachitarisa nyaya yesubsidy vachiongorora kuti ivandudzwe ikwanisewo kunge ichisanganisira chibage chirubva kune dzimwe nyika. Pari zvino tine chibage chapinda chakati wandei asi hatikwanise kuchiendesa mumusika, takamirira government ichipe mutengo mutsva.
Muna zvita hurumende yakaderedza mutengo wehupfu unodyiwa nevazhinji weroller mill kubva pazana remadhora kana kudarika kusvika pamadhora makumi mashanu pamakirogiramu gumi. Hurumende yakavimbisa zvekare kuti yaizopa vanogaya chibage chakachipa kuti vanhu vakwanise kuwana hupfu uhwu. Izvo zvinonzi neGimas hazvisikuedzi, wawedzera nekuda kwekuti mutengo wezvimwe zvinhu zvinodyiwa neveruzhinji zvakaita sechingwa nemupunga wakwira, izvo zvave kukonzera kuti vanhu vadye sadza mangwanani, masikati nemanheru. Vati nyika inoda zviuru zana nemakumi mashanu ematani pamwedzi zvehupfu unosanganisira roller mill nehumwe. Pahupfu uhwu Gimas inogaya matani zviuru makumi masere umwe uchibva kuhuru mende nemasangano anopa rubatsiro. Sangano reGimas riri pamakakatanwa nekomiti yeparamende inoona nezvekurima pamusoro pemashandisiro arakaita mari yarinonzi rakapiwa nebhanga guru renyika inoita mamiriyoni makumi maviri nemanomwe emadhora ekuAmerica kuti richenge gorosi committee inotungamirwa na Justice Mayor wajajena inoti sangano rejima rinofanirwa kutsanangura kuti rakafambisa sei mari yarakapiwa gore rapera zvakadai mumwe mukuru musangano reNational Business Council of Zimbabwe vakit kuza vati hurumende inofanira kutara mutengo unoita kuti vaya vakatenga chibage chavo kunze kwenyika vatengese nemutengo unoita kuti varambe vari mumabhizimisi.
Chimwe chatoda kuti tikurudziro zvakare kuhurumende kuti sense mamela zvavari kuti vari chibage chavo iwo chavo chavo chisine nehurongwa uyu vakurumbidzwa kuti kamaputse figa position ya kuti mari ingakwazotengeswa upiwo so that vanhu vashaye vasawane wake vari panguva yekushaya of all the time. Yes, that is our position.
Vakuza vati vosangano ravo richaongorora mafambiro ehupfu kubva kuzvigayo kusvika paunotengeswa senzira yekudzivirira uori zvichakadai hurumende yazivisa kuti mutengo wehupfu werola mill wakwira kubva pamadhora makumi mashanu kusvika pamadhora makumi manomwe pamakirogiramu 10 kutanga nhasi chaiko. Muchiziviso chaburiswa nebazi rezvemari hurumende yati iri kutora matano ekuti hupfu hwakachipa uhwu hunosvika kune vanokodzera asi chiziviso ichi hachina kutaura kuti hurumende ichawedzera uwandu hwechibage chinoendeswa kuGMB nekunhengo dzeGMAS. Iyo yati kushayikwa kwechibage chakachipa kubva kuhurumende ndiko kuri kukonzera kushayikwa kwehupfu. Mutauri weGMAS Vagarikai Chaunza vanoti vaona chiziviso chehurumende ichi uye vachaita nhaurirano nehurumende kuona kuti nyaya iyi yofambiswa sei.
Asi chatingataura isu segremila zvasuri chino Zimbabwe ndechekuti takada chiita musangano nehurumende tanga titori mugwara iri kuita musangano nenyaya yemasubsidi ndinga tambokudzai nhasi pataita mumwe musangano muguta Harare pane imwe hotera tikataura kuti nyaya yemasubsidi inyaya yatakataura nehurumende kuti tionesane kuti ichaiswa papi saka kana chikitaita musangano iwo ndopachazokuzivisai kuti tawirana zvipi.
Hupfu zvikuru sei werola mill wakatanga kunetsa kubvira nguva yakatarwa mutengo nehurumende uye hupfu uhwu hwavi kuwanikwa pamukoto. Zimbabwe Anti-Corruption Commission yavi kuongorora mamwe makambani anogaya hupfu neGMB pamusoro penyaya iyi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Vateereri, musakanganwe kuteerera zvirongwa zvedu zveStudio 7 pamasaisai anoti 909 AM, 6175 ne9825 kHz. Manheru ega ega, ninguva dza7pm, svondo kusvika mugovera, munenge muchitibata pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 13860 ne1540 kHz pashortwave. Pachitiwo zvirongwa zvedu zvelive talk zvinotangana 8 manheru ega ega muvhuro kusvika chishanu munenge muchitibata pamasaisai anoti 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave.
Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mudunhu reBonny Forest riri kumaodzanyemba kwakadziwa kumabhaziwa kweKenya kumugano neSomalia, zvikoro zvakanga zvavharwa kwemakore mashanu mushure mekurwiswa nechikwata cheAl-Shabaab zvavhurwa zvakare. Apo uwandu hwevanhu vafa nekuda kwekupararira kwechirwere checoronavirus wadarika chiuru chevanhu. Vakuru vezveutano mudunhu reHubei muChina, kunove kwakatangira chirwere ichi, vabviswa pazvigaro zvavo. Vanhu vemudunhu reNew Hampshire, iro riri kumaodzanyemba kwakadziwa kumabvazuva kweAmerica, vari kuvhota nhasi musarudzo yekutsvaga achamirira bato reDemocratic Party achikwikwidzana nemutungamiri wenyika vaDonald Trump musarudzo yemutungamiri wenyika. Vamwe vemabhizimusi madiki nevamwe vanorarama nekutengesa mumigwagwa yeguta reUlawayo vanoti kushomeka kwemvura muguta iri kwave kuvhiringidza mabasa avo panguva iyo kanzuru iri kuti dambudziko rekushayikwa kwemvura riri kuramba richikura. Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Zvare Farai Marima ndo mukuru wepanemwe nzvimbo inotengesa mafuta emotokari iri pedyo neEntumbane Shopping Complex mumusha weEntumbane. Kunze kwekutengesa mafuta emotokari, Zvare Marima ane chitoro chidiki chiri panzvimbo imwe chete chinotengesa zvinhu zvakasiyana siyana kusanganisira chingwa nezvimwe zvinoshandiswa nevanhu mukurarama kwavo zuva nezuva. Zvare Marima anoti nekuda kwedambudziko rekushomeka kwemvura, vanomanikidzwa kuvhara zvimbuzi zviri paservice station yavo.
Tema facilities ema public toilets kuti kana vauya kustation vagona kushandisa matoilets and so on. Asi kana tisina mvura totofanwa kuvhara matoilets wavo because hatizokwanisi kudi kumaflash nekumachengeta kuti ave hygienic because mvura inenge ichishaikwa. And then pa forecourt pedu patinodirira fuel zvimenguva tinoita maspillages either ye petrol kana diesel kana chi, saka zviya zvinoda kuti zvikrumidzirwe kuti zvigezewe isati zvaita dangerous because inogona kungobaka. Saka mvura inodiwa, inokosha pa station.
Mumwe muzvina bhizimisi Vanhlahla Mpofu vanorenda mabhawa maviri kubva kukanzuru. Rimwe remabhawa aya riri mumusha wemuzilikazi uye vanhu vakawanda vanofarira kuuya pabhawa iri vachimwa doro ravanofarira rinonzi Ingwevu. Vamupofu vanoti nzvimbo yakadai inotoda kuti iye nemvura yakawanda kuti ishande zvakanaka uye vanoti kushomeka kwemvura muguta idambudziko guru kwavari.
Izvozvi every morning I'm forced kuti ndiuye nemvura every day about 400 liters to try and cover up and have water running in our taps. Mvura inoshanda kuma toilets. Kakazhinji kuma toilets nokugeza marks, ya marks. Because of inyaya yemvura iyo you find kuti even ma drainage system yetu haisashandi zvakanaka, inogara ichibloka and you have people now coming every day and it's expense to us.
Kanzuro yakatanga kuvharira vagari mvura kwemazuva mana pasvondo munambudzi nekuda kwekuti mvura iri mumadhamu anopa mvura kuguta yave kuramba ichishomeka. Mumwe mudzimai, amai Patricia Nyati, vanotengesa sadza pedyo nerimwe bhawa riri mumusha weBarber Fields. Amai Nyati vanotiwo mvura inowanzowanikwa pakati pevhiki asi inouya usiku pavanenge vavhara panzvimbo yavanotengesera. Vanotiwo dambudziko rekushayikwa kwemvura riri kukanganisa bhizimisi ravo.
Mvura inotinetsa especially kana ikauya nechitatu. Ikauya nechitatu mausiku isu totesa na 8 iyozosvika pada pane mausiku na ma 10 stoenda tochaisa kuti tichere netina kuchera mvura mangwana uchisvika haichabuti pano kubhevu inoita kutofanira kutuma vakomana kuti vanochera mvura kumpilo kuti vanochera kumasporani. Manje mosporani ine tswina ine rust yekusporani haidi kuti ubikire vanhu mvura yacho. So as not affect us there kana usina mvura nounopedzwa kutovhara shop kunochera mvura apa macustomer nenge wakuduza nekuti hapana mvura.
Mutevedzeri wemurongi wemabasa musangano reulawa Vendors and Traders Association amai Debra Mukasa vanoti nengo dzavo dzinotengesa zvinhu zvakasiyana siyana kusanganisira zvekudya uye kushayikwa kwemvura kunogona kukonzera dambudziko rekupararira kwezvirwere.
Mvura upenyu. Tinotarisira kuti panofanira kuti mavendors acline nzvimbo yavo, iite smart, vagezese futi zvinhu zvavo zvavanotengesa, especially avo vanotengesa mafruits and vegetables because they are not supposed kuti vatengese zvinhu zvisina kumboita sekumbogezesewa.
Mumazuva mashoma apfuura kanzuro yakazivisa kuti dambudziko remvura rinogona kuwedzera nekuti mvura iri kuramba ichiderera mumadhamu matanhatu anowanisa guta mvura. Rimwe remadhamu aya rakamira kushandiswa gore rapera uye rimwe rakamira kushandiswa munguva pfupi yapfuura zvichireva kuti pari zvino guta riri kuwana mvura kubva kumadhamu mana chete. Amai Mukasa vanoti kanzuro haingashorwe nekuda kwedambudziko rekushayikwa kwemvura asi vanoti hurumende ichishanda pamwe nemakanzuro ose munyika inofanirwa kuwana nzira yekugadzirisa dambudziko rekushomeka kwemvura mumaguta.
Hatisi kusora zvedu siti kanzuro yedu iri kutraya zvavangaite kuti paite mvura but nenyaya iyoyo kuti zvo manairo emvura achinja achafanana nezvakudhara saka city council in Zimbabwe yes and government inofanira kuona kuti dai yatsvagama maitiro kuti vafushe mvura ikare iripo paite zvimwe mareserve achamirira kuti kana pane zvinhu zvakunetsa seizvozvo kuti hapana mvura pofushiwa mvura yovepo kuitira kuti zvisavanetse nesu tisaneseke seZimbabwe.
Kutora mvura kubva kurwizi Zambezi izano rave nemakore anopfuura zana richitaurwa nezvaro richinzi ringabatsira kupedza dambudziko rekushayikwa kwemvura yakakwana muguta reBulawayo. Asi pane zvimhingamupinyi zvakawanda zviri kuita kuti izvi zvisabudirira. Meya weguta reBulawayo vaSolomon vanoti kuvakwa kwedhamu reGwaishangani nderimwe zano ringabatsira kupedza dambudziko rekushayikwa kwemvura iri, asi kupera kuvakwa kwedhamu iri kuri kutora nguva yakareba zvikuru nekuda kwedambudziko rekushaya mari kwehurumende. Kunze kwedambudziko rekushayikwa kwemvura, vemabhizimisi madiki nevanotengesa mumigwagwa vari kuchema-chemawo nedambudziko rekushomeka kwemagetsi. Amai Mukasa vanoti kunze kwekushomeka kwawo, magetsi ave kudhurirawo veruzhinji.
Havachave netime, proper time yokunotengeswa zvinhu zvavo kana kuti vaende kubasa. Nekuti vanotanga vomuka kuseni vanotsvaka mvura, vanotsvaka gasi, vanotsvaka uni zvokubikisa ende zvinovatorera nguva kuti vatangise mabhizinesi avo. Zvimwe futi zvakare ndezvokuti zvo magetsi acho aakudhura, mavendors haakwanisi kuafforda kuti vatenge magetsi.
Kunyange hazvo vakati havakwanisi kunyatsodoma kuti vari kurasikirwa nemariyakawanda zvakadii nekuda kwematambudziko maviri ekushayikwa kwemvura nemagetsi, muzvinabhizimisi vamupofu vanotsinirawo kuti matambudziko maviri aya ari kuvakanganisa zvikuru.
As it is as we speak right now, hakuna magetsi. So kuma 5 ende uchidziva kuti fuel yacho inodhura sei. So ndiyo nyaya yacho iyo. Can you imagine now when you are running a generator for almost 5 hours every day? Maprofits esarukuenda ipapo, anoenda kugenerator. And as a business person, it's not good at all.
Muzvare mari mavanotsinirawo kuti kushomeka kwemagetsi kunokanganisawo bhizimisi ravo sezvo vachidhurirwawo ne...
Tofanawo kuisa generator. Generator rinorana nediesel. Asi diesel yacho inotova cost kune business kuti tikwanise kurana tichiwana profit yakanaka. Generator redu tinorana at times from 6 a.m. until radoka. Because magetsi hauya, anouya very late. Isu tatodii tatovhara. The whole day tatarana generator. Saka chinhu chinoti shupa stereki pama profits, even pa service yedu. Because service yedu inotsikira kana tisina magetsi wawo.
Hatina kukwanisa kunzwa divi re Zimbabwe Electricity Supply Authority ZESA panyaya iyi. Asi nyika yave nenguva ichinetseka nenyaya yekusawana magetsi akakwana nekuda kwekushayikwa kwemari yekunze inodikanwa pakutenga magetsi aya. Mumazuva mashoma apfuura, mapepanhau ehurumende akaburisa mashoko ekuti ZESA yakawaniswa mari inosvika mamiriyoni zana yekuti ikwanise kutenga magetsi kubva kuMozambique neSouth Africa nebhanga reAfriExim. Dzimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti mabhizimisi madiki anobatsira kusimudzira upfumi hwenyika. Asi nekuda kwematambudziko akasiyana-siyana munyaya dzezveupfumi kusanganisira kushayikwa kwemvura pamwe nemagetsi akakwana, mabhizimisi madiki akawanda ave kutatarika zvekuti akawanda acho anogona kupedzisira asisashande. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Chirongwa chedi connection na 8 PM tiri kutarisa zviri kuitwa nevechidiki mukusimudzira upfumi hwenyika. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001 202 465 0318. Zvirongwa yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Vanhu vakawanda vanorumwa nembwa dzine zvimbwa mupengo kumashonaland west. Mhuri dzanga dzakavharirwa nemafashamu emvura kuBinga dzinotakurwa nechikopokopo chemauto dzichiendeswa kunzvimbo dzakasununguka. dambudziko rekushaikwa kweupfu raramba richinetsa munyika. Tabatashwa kumagume chirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei ku studio7@voanews.com. Anokuoneka nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemi, ndiri muWashington DC, ndikusemi na Chris Gande.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.